A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 29th, 2018. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. Today we are looking at demonstrations by MDC in Harare against what it terms the worsening economic conditions in the country. What are your views on the issue? I'm Marvelous Mplanganya Huye.
And I'm Sitandekile Mhlanga. And now to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. www.voashona.com and www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now.
And thousands of MDC supporters took to the streets today protesting worsening economic conditions in the country and handed a petition to Parliament with their demands.
And the petition cites massive shortages of basic goods, including fuel, cooking oil, runaway inflation, and the absence of production and output, job losses, and increasing unemployment.
It also says President Mnangagwa imposed himself into leadership through the 30th of July disputed election, whose results are untraceable, unverifiable, unreliable, and that the economy has become the immediate casualty of the crisis of legitimacy.
And addressing his supporters during the demonstrations, MDC leader Nelson Chamisa said President Emmerson Mnangagwa has failed to fix the economy and called for a transitional government to fix the economy and political impasse, adding that his party has written to SADC and the African Union on these issues.
Now, let's take a look at what happened during the demonstrations today.
Thank you.
That there was MTC leader Nelson Chamisa addressing his supporters in Harare today. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhla ke sikhangela udaba lokutshengisela kwebandla le-MTC lisola elithi ukubhidlika komnotho welizwe, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukungalingani kwemali yama-bond notes le-US dollars njengalokhu uhulumende athi kuyikho khona, kanye lokungaholisi izisebenzi ngemali efanayo. Umnumzana Chamisa njalo uthe sekhuluma labasekeli bakhe ngemva kokuyatshiya iphetshana lezikhalazo zabo edalela ephalamende. Uthe yena kufanele ukuthi kubunjwe uhulumende okuthi abe elungisisa umnotho welizwe, kungalungisiswa ukuthi ongakhokhelwa ngubani. Njalo wasesithi yena uselobele njalo umanyano we-AU kanye lowe-SADC ebazisa ngalolu daba elokuthi kunenge okumele kulungisiswe elizweni. Ngakho-ke yilo udaba esiyabe silucubungula lamuhla. Kusesenjalo-ke asizweni omunye obekhona kulokhu kutshengisela. Yena-ke ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu, esichathisela ngempela ukuthi kuyini ade bekwenza khona ngale betshengisela.
Ukutshengisela kwebandla lethu le-MDC namhlanje eHarare kuphumelele kakhulu. Abantu bebebaningi ke bekungakhani, beyinhlabathi nje beyithebethebe. Ikanti lo mbiko besifuna ukuwuhambisa kuZulu lakuhulumende wamasela wakamnangagwa, siwuhambisile umbiko okuthi sifuna ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo. Sifuna baqede lonke uhlupho olukhona elizweni, uhlupho lwemali, uhlupho lwamafutha, uhlupho lwezisebenzi ukuthi zenelise ukuthola imali, ngoba sinanzelela ukuthi uhulumende sechaja-ke imithelo yakhe ngama-US dollars kodwa abantu lokhu beholiswa-ke ibhondi. Yikho-ke beokunye kwe-elde sikukhuluma ukuthi-ke abantu kabaqalise ukuthi baholise nge-US dollar ngoba uhulumende sechaja ngayo-ke imithelo yakhe eminene. Yesitshengisele ugwalo lethu sahamba saluthiya-ke ephalamende ukuthi-ke luphiwe u-speaker of parliament ukuthi-ke konke sifisa ukuthi kutshintshwe kuyenzakale.
Lapho-ke lizwe umnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo obephakathi kwalokhu kutshengisela eHarare. Mavila.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi, tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa nebato guru rinopikisa reMDC muHarare nhasi. Taona mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachiti ivo havasi kufara ivo nevatsigiri vavo nekuondomoka kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika. Uyezve vati iyi inzwisa yezvichauya. Tichangezve tichitarisawo mashoko aamai Auxillia Mnangagwa avataura nhasi kumasvingo. Ekuti avo vanoroora kana kurodza vana kana vasati vabvazira vapiwe mutongo wakaomesesa. Saka regai timbonzwa zvataurwa navachamisa nhasi pamusangano wavo wavaita kuHarare. Let's go to MDC Chamisa.
Maka voterani pa u president. Hamuna ku voterani pa u president. Tisa tisikuzorwisana na hamuna ngagwa nefuti nokuti futi hati believe mairi. Voti yedu ndo futi yedu. Futi iyo yakarira musi wa 30 July. Ndobva yapfuura corruption. Ndobva yapfuura uori. Ndobva yapfuura nhamo. Ndobva yapfuura kutambudzika. Yapfuura kutambudzika yakapfuurawo nhamuna ngapa. Kureva kuti mumiririri wenhamo akanzi nevhoti hakodzeri kuramba achitungamirira. Iri dhemo inzwisa inhanganyaya yekuti nyaya yedu ikasapera. Tinoramba tichinja magiya tichibva number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Tozosvika chaipo chaipo. Chokutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano wamunangagwa. Musatya kuti titaurirane nyika vanhu vakambuswe. Onai munyika hamuna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyaya inogadzirwa sei? Uyai tibatane. Vane ushoma hweleadership nesu vane hwakawanda. Toonesana. Tokupai mazano. Toenda mberi nenyika. Hatisi kuzozorora kusvika vanhu varegera kupirwa mari yavo. 2% yakumbira vanhu.
Mozvare Shupikai Mutiswa varatidzira vaudzo Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi.
Yachandisunda inhau yeZimbabwe ikonomi yedu inomira zvakanaka. Semanyu generations tinoda a new beginning, a new Zimbabwe. Chatambura nenhamo.
Vatonderai nemaramba. Vanga varipowo pakuratidzira vachema chema nekushayikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza.
Taneta kutambudzwa takumbodawo kugara zvakanaka wedu please. ZANU PF ngaisiyanawo nesu vana vadiki takuita senge harahwa nenhau yekushaya.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune vaNelson Chamisa uyezve nevatsigiri vavo vataura nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere. Tombonzwawo kubva kuna vatogarepi vanotungamira vechidiki veZANU PF vachitaurawo pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Let's go to ZANU PF.
Isu tichiri panzvimbo tinoshandira kubato nekune mabusiness interest edu semusangano weZANU PF. So mayouth edu ariko vakamirira vachitarisawo kuti hapana vanomusikanzwa here saivava vangazosvika panzvimbo idzodzo vakaita zvisina maturo sezvo kanzwa kuti ivo vanhu vasina maturo nomukuru wavo. Saka takangotarisa kuti tione handisa ndanzwa hangu nzvimbo dzose kuti dzakamira sei asi ndinovimba kuti patiri isu tinokwanisa kudzivirira nzvimbo dzedu. Tinokwanisa kuudzawo mutemo kana pangada kuita maitiro atisingadi asi kufunga kuti haana kukodzera runyararo. Tinobva taudza vanozviita vana mazvikokota wazvo kuti vazvigadzirise. Ndopandiri pabato iko zvino handina chandati ndavona chinoratidza kuti pangava nechakaita. Vechidiki veZimbabwe vanofanira kuziva kuti nyika inoenda kushandirwa. Iko zvino chitima chofamba, Zimbabwe yakuinda mberi. Tiri kuona vamabhizinesi vakawanda vanoda kuti vashande nevechidiki vava vachine simba rokushanda. Kupedza nguva nesimba muchiita izvo zvisina zvazvinouyisa sadza patafura hazvina zvizvobetsera. Iko zvino kutobatana navashandi. Vashandi vanotungamirirwa nomunhu unonzi Emerson Mnangagwa. Haane nezvepolitics, unoda rufaro kuti vanaZimbabwe vanhu kubudirira. Saka ikoko ngatishande naye timbosiya zvinokirieta kurwa, kutukana, kuvengana. Zvese izvi hazvina nguva muZimbabwe iko zvinezvi.
Apo tanga tiri kunzwawo kubva kune ZANU PF vachitaura pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Kune rimwe divi nhasi mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vanga vari kumasvingo uko vashora ivo avo vanoroora vana vasati vabva zera. Vanga vari kuti ivo vanhu vanoroora kana kurodza vana vasati vabva zera vanofanirwa kupiwa mutongo wakasimbarara. Regai timbonzwa kubva kuna amai Auxillia Mnangagwa.
Kurodzwa kwavana vari pasi semakore hurumende haisi kubvuma isusu wana maya kukubuma saka chizivu dariku kukubumi la ndiani nukuti nasa ya ustara utisa ativi kutiva na vedu warowe bari pasi pema kore kana bari baba wangu wachizitisa nasi ndawia osa maizu kukumbira kwa wari kuti ayo wana baba masingo we rega ikutilo jirava na vedu wachiriva diki takatari sila kwa wari nukuti ndu wachachengete mangwana ndio wachawa mafesle jenika ndio wachawa ma MP wachawa makansela wachawa na uchunga mili wakawanda wakasia na siyana asika na baruka za izozo ana kuzenda kuchikoro zinza rafa nika yafa nukuti nika ino uwele aina kumberi kwa ino nyakuyenda
amai Florence Chwera vemusha uko amcheke vatsigira amai Mnangagwa pakuomesera vanochikora kodzero dzevana asikana
ndoda kutenda namashoko atogwa na First Lady asi andirwadza pakuti vana vanobvaruka ane 14-15 achida kuzama kubudisa mwana otsemuka madoctor First Lady vati madoctor ositambudzana nenyama kuti dzibatani kudzisona ndidi zvinhu zvinorwadza inoona sekuti zvakangofanana nokumurume uyu waita mhedhi amoni inoona sekuti mutemo dai vanhu ava anzi munhu wauraya munhu ngatongegwe zvinofanana nomunhu wavo wauraya because fungako kana dokta akakonwa kubata nzeke naizvo munhu wafa handitika mutemo ngausimbisiwe
apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxilia Mnangagwa panyaya yataupuwa naGandri Maramba ari kumasvingo. Todzokera zvakare panyaya yedu yanhasi nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa muHarare nebato reMDC. Asi tombotora nguva ino kuchingamidza vari palive feed yedu pari zvino tinaranga Vengera ari kuti timufonere abvaisa namba dzake. Aleo Yisungoshi, I'm watching you from Port Elizabeth. Pride Tafichi Tsike ari panari kuti ari kuSouth Africa. Muzvondiya Muvandi ati ndifonerei Gilson Madanire anzi kwanditi ndimi makadaidza zvirango here nai asi nai muratidzira saka Gilson ari kusafara nekuratidzira Fifi Mkumbudzi ari kuti tsenda pinda ndiri pano paJersey. PaJersey ndofunga kuSouth Africa uko Evelyn Mavadi Chivarenga ari kuti hai. Tina Zimunya ari kuti hi, I'm watching you from Leeds. Munoziva zvekuita kana muchinge mapinda tipei namba dzenyu tikufonerei. Lydia Chigutsa ari kuti hanzi muchadya kumatauro. Victor Solomon Hamandishe ari pano ari kuona nesu. Lydia Chigutsa ari pano ari kuona nesu. Namuzvondiwa naJanet Mashipe ari kuti hi tete ndo vamwe vari kuona nesu pari zvino. Asi kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu zvataona zvitika nhasi muHarare apo panga pari kuratidzirwa nebato reMDC rinopikisa star.
Yeah, lati standa ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook njalo ukhumbula ukuthi ungachiya inombolo zakho siza kufonela kumbe nxa ulombiko ofuna ukutsho nje ungathanda ukukhuluma ungawubhala sizawubala lapha emoyeni. Njalo kulabo abasanda ukusixhuma sixoxa ngodaba lokutshengisela kwebandla leMDC eHarare lapho inkulungwane lenkulungwane zabasekeli baleli bandla abatshengisele khona. Kodwa ke singaqhubekeli phambili sizwa ukuthi silo mlaleli ecingweni.
Regate Mbotora mthereri wedu wokutanga. Hello.
Badiko.
Ai watiri wadi tukutaura nani uye muri kupi?
Hello.
Taura yenyu tukutaura nani?
Okay. Muri kutaura na mfundisi moyo kunoku.
Ehe, muri kupi mfundisi moyo?
Mfundisi moyo vari ku Africa, vari mu Africa.
Taura yeti.
Sodi ndimutaura pasori zvangu. Regai nditende zvangu kana kwataita. Nhau iripo kuratidzira kwaitwa. Chinhu chakanaka zvacho asi kuti regai nditsanangudze maonero andinoziita. Nhau yandagara nzvimbo iongororwa kubva kudhara nakudhara. Ndisingarevi kuti zvingagona kubatisa musavamo wakateera asi kuti handiri kuona pari zvino mukati menyika yedu. Pari zvino mukati menyika yedu tandiri kuona hai tingaite zvinhu zvose zvinoitwa zvingaitwa zvose kuratidza udidididi asi chiripo yava nguva yekuti tigone kuti vanhu veZimbabwe vose vaitwezvo titi matunhu ese nevari kunze timbonamata kubatana tinyengetire Mwari nokuti kana tikasadero tikasaudza Mwari nyika yedu iyaiya aina chainga ita nukuti zatuwa hapu mkati minyika medu maa kudamangari vanu wanga maanya wakadiva kabuda ya 2023 ino sika wakangu wina azizi kangu daro zika kuda ndiri ni wanu waka vota kashita wina atele wa wacha zitabili ziriwa taka maoni na ndiri kita nuku ungura kwa nyezi mwanu kwa chainde batari nukuita kose zinga zita zote asita kosha kandiku kuona chiku ndiwa vanu vose wafauta zita zeire kunamata kwete kuratizira kukutu weu jese uredi ino zani zimbangu kwa nilwa Afrika yetu zibana saa dati wana saa kuzichimu zibana zose zasina maturo chaba po kutu nyikai zirushan tukwezo hakutu damngari kutu wane zibana wachemi zibana wakamboitwa banguwa ya davita baka ndo wana gure kutu wanguwezi maka nga wasiti umutla kumukunda asumari maka nguna kumunda zano saka zana ndu kuna wakatibi nyikai zibana wano izokatirina tinga zita zili zose tikaita zose tikaita wakatuma kaipatuma 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 bachandu kuona parizu zino ya wanguwe kutu igonu kuza mngari timbo chema titanye wanuweza sisi na kuguta timbo chema tonton tishi netika nukuti mngari nduwa nushandua kana nguwa ya mngari kutu mwana nushandua 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 hapana zurema inga wani gumbaraka zaruka inga wani mana yaka wakudenga taka zosa njuko una kuwa na vezi mbabu zosa yuzo tinga zita tikaita zosa tika maya tika dana vaka tikaita misango tika nguweta katingo demonstrator but azigo pa uona kwa ndaa kunita niku cherisiza kwa ndaani mguwa ya kawana nisi ya research yangu kwa unamada kwangu tikaita sini nike yezi papo
saka ndombo kubata hii papo mfundi sikuti imi saka muriku kuru muno munara unda ya muriku gara muriku ita ili mina matu ya muriku taura hii
muna matu tino gara shiti atakato mbuita ime wokeri atakato mbuita kadana machesha ati ari ara onda ya shika matwenti ka nyingi tani zinyiki ya Zimbabwe saka ndo saka tiku maoni la tiku nukuna mada kwedu pakupataa kuhitu patari zicho wama tumi ujika ruko zamo tika wina tika 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 batiza wapo pari zino ibo patawa waka ita tika kaisa samba u ebwe azigo nukushandula nyika nukuti fungwe nyiki ya Zimbabwe chaka batwa sepa nguba yao yuka faro chaka batwa zaakuda kutose wana ya Zimbabwe tigunu kuchema chini chimweche testo kitu wakaita ungaru yese mikayose yenge za zara wachirati zira da hizo zaitu kwa kuna macha wana wachiti chema kuna mwari mwari ayu ya ni anza tika ngote hawa za mwara vodi nasi mwote hawa ngote hawa mwara wacha shandi ya ngote kutu mwari wangu wachimwe shino zike Zimbabwe ya kuna mwari tika nyuri na matamba kaudili ipadena kukuna ukuru zira utunga mili wese urumuka chime nyikezo wema chechi api na api chile munu upi zake chile usinga na mati nyike kwe diya ya ya kudamari kusimbo muza cheme tose tose tiwono tingadi njura ngodenga wa chitipa anza ende azinga chori kana nguva muna machi chaimu gurenuya tino guna kubatawa ni anza ino guna tukulisa mkati vijikezo kutu Zimbabwe pachaye pachaye ya wekamera ino ufumu waka wandisa aitombo ni zimweze kuunze bati ufumu mnike Zimbabwe waka batwa niru woko urotu woko waka biswa zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu Mashane tikirizo tingaita zvedu asi kati kana 2023 inosvika ikasika tingotema kukangani vemavhura tingovhotwa vai vachingovhotwa tingovhotwa but hapana zvinoshanduka vanhu vangagona kupera bhoti but this time kwakuda Mwari
aiwa tinotenda mufundisi baba tinotenda regai titore munyarikani wedu wekutanga tina muzvare Maureen Kademaunga vebato reMDC. Hello. Hello.
Hello.
Hey, tinokuchingamidza ipachirongwa. Welcome to our program, Maureen. If you can just tell us, how did your protest go today?
Today's protest, as you know, was a protest to register our position as the MDC to say that, you know, the election outcome is still a pending issue and the current presidency or the presumed current president still has legitimate issues and we need to deal with those issues. So our petition that we submitted at the end of the March was addressed to Parliament, to SADC, to the AU chairperson, and also to the ZANU-PF president, Emmerson Mnangagwa. And our issues are basically that we think that Zimbabwe is at a point where we need to start dialoguing so that we can find solutions, you know, around legitimate issues in terms of leadership, because the election was heavily contested. And because it was heavily contested, we have serious problems that are now affecting even socioeconomic issues, the socioeconomic status of Zimbabwe.
And
I must say that the march was, you know, it was a huge turnout. We had a bumper crowd, and it was peaceful. unlike what most people have been saying over the past few weeks, that the MDC is a violent party. We know that ZANU-PF has gone before the Commission of Inquiry on the August 1 shooting,
mm-hmm.
alleging that MDC, of course through the military and other people who appeared before the commission, alleging that the MDC is a violent party and that we were responsible for the August 1 demonstration that resulted in the extrajudicial killing of innocent people.
Mm-hmm.
And today we wanted to demonstrate to the whole world and to Zimbabwe that the MDC is the People's Party, which is backed by the majority of Zimbabweans, and that when we do our protests, we do them, in a constitutional manner, in a peaceful manner, and our message is very clear, that we believe that Zimbabwe is ready for a dialogue
mm-hmm.
that will bring a solution towards the legitimacy crisis that we have, and of course, it's a result, especially the socioeconomic crisis. There's poverty in the country, people are suffering, and we believe that this solution is really a people-centered solution. It has got nothing to do with positions, it's
mm-hmm.
got nothing to do with the presidency, it's got nothing to do with government positions, but it is really about solving the crisis that the people are going through.
Muri ipapo tombokubatai muromo, vamwe vangada kuziva kuti ivo muzvare Maureen Kadema Unga basa ravo nderei kuMDC uyezve motsanangura nerurimi rwamai kuti musangano wenyu wanhasi wanga uri kuedza kuita sei tichitarisa mamiriro akaita zvino munyika.
All right, Sekretary Kwamaita, I think you're a national executive member of the Movement for Democratic Change. Sekretary Kwamaita, mumwedzi wakapfuura pati yedu yakaunganidza mapato akambenge apatanuka tichishanda tiri munzvimbo dzakasiyana-siyana kudzoka pamwe chete kuti asatina election tiri alliance asi pari zvino taakuda kuti MDC idzokere panzvimbo sezvayakanga iri mumashure kana kusodarika ichinokura sebato rematongerwo enyika. Kutaura chokwadi, MDC ndiyo pati iri kusapotwa neruzhinji rweZimbabwe. Election yatakabuda takaona isusu kuti President Chamisa vakavhoterwa neover 2.6 million voters. Maresult atakazopiwa nevhechi anova ndiwo akazononzi futi neconstitutional court yatinoziva kuti yakanga yakabatwa yakasungwa mbira dzakondo nepati yeZANU-PF akatsigirwa acho haasiriwo maresult akabuda chaiwo chaiwo musarudzo. Saka machi yataita nhasi yabuda mhomho yeZimbabwe. Kutaura chokwadi, Harare yanga ari wabata mupfupi wabata mudiki murefu, vanhu vabva kwese kwakasiyana-siyana kunzvimbo dzakasiyana kumamisha kumaruwa mumataunships kuva kwakasiyana-siyana vese vachibuda nezvi rimwe chete rekuti aiwaka kana tasvika patasvika apa President Mnangagwa havana kusarudzwa nevanhu kuti vave president venyika. Kana tichivataura kuti ndipresident veZANU-PF havana kusarudzwa kuva president venyika. Naizvozvo nyika haingafambi mberi. Zvinhu zvavari kutaura ivo kupfurikidza makurukota avakaisa kusanganisira minister of finance, kusanganisira even monetary policy yavakabuda nayo iri kumbunyikidza vanhu. Vanhu vari kubatirwa misero yakawandisa inoita kuti vanhu varambe vachitambura. Ruzhinji runotambura ndirwo rukanya kushungurudzwa nezvinhu zviri kuitwa nehurumende. Kunze uko tisingatarise muno muZimbabwe, hurumende iyi haisi kuwana chiremerera chinofanira kuwana hurumende. Saka naizvozvo basa rekuti Zimbabwe ibudirire harifambe kuenda mberi. Saka isusu kutaura kwatanga tichiita nhasi patafamba murunyararo tichirakidza zvakare kuti isu sepati tiri vanhu vasingadi mhirizhonga, tichirakidza kuti zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa masoja vakatumira kucommission of inquiry, zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa makurukota avo kuti MDC ibato remhirizhonga, aiwa handizvo zvatinomiririra. Tiri bato rinobhilivha murunyararo, tinoratidzira murunyararo. Saka nhasi neuwandu hwedu tabuda tikaratidzira murunyararo tichiti aiwaka hurukuro dzakakosha munyika yeZimbabwe. Hurukuro kwete pakati papresidenti venyika vanozonchanisa napresidenti veZANU-PF vamunangagwa chete but hurukuro dzinosanganisa kunyangwe nevamwe vanhu vane chido chekuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi dzinoita kuti tichange kugadzirisa nekuvandudza upenyu hwevanhu hazvinei neutungamirira hazvinei nezvigaro kupati zvine chekuita kunyanya-nyanya nekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu nekuti vanhu vari kutambura munyika ino hurumende yava Munangagwa haina kutambirwa mukati menyika nekunze zvakare ende tinoziva tese kuti kana hurumende kuti ishande inofanira kunge ichishanda nedzimwe hurumendewo dziri munyika dzakatenderedza nepasi rose ichitambirwa neudzamwa inofanira kunge inayo hurumende yava Munangagwa haina izvozvo nekuti vaMunangagwa havana kusarudzwa nevanhu
vamunangagwakubatai ipapo arekade maunga regai nimbokubata ipapo hello regai nimbokubata ipapo tine muteereri watinaye pari zvino batai henyu makadaro we have a caller hello 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 caller hello sisamelele-ke umlaleli wethu lapho sizwe isiphathamandla se-MDC uNkosazana Maureen Kadimaunga ekhuluma lapho ukuthi batshengisele njani edolobheni leHarare uthi ukutshengisela lokhu yena ubona kuphumelele ngempela ngoba abantu bebuye ngobuningi babo njalo uyalincoma ibandla lakhe ukuthi alula dlame njengalokhu okwande ukukhulunywa libandla leZANU PF lisithi esabona kuphuma kucommission liyane yokucwayisisa okwenzakala ngokudutshulwa kwabantu ngemva kokhwetho ukuthi abanye babesithi ibandla le-MDC lilodlakela kodwa yena uthi lamuhla bakufakazile lokho ukuthi libandla elilokuthula elingala kugxokozela ngoba nanku phela batshengisele kuhle nguye-ke esikhuluma laye lapho kulabo-ke abasanda ukusixhoma likhumbule sicubungula udaba lokutshengisela kwebandla le-MDC lamuhla ezitaladeni lesithi lisola ukubhidlika komnotho welizwe akula mali akulamafutha ezimoto okuhambisa kulisebenzeka kulamsebenzi impilo inzima njalo sinzile la umnumzana Chamise sithi sokusedlula laphana ububi obukhona sobusedlula lobuyana babukhona kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mgabe okutsho ukuthi uhulumende lo vele kalethanga okunye okutsha ngakho-ke nxa ufuna ukusiphathisa kulingxoxo ungasithumela inombolo zakho sizakufonela
Tombo odzoka kwamuri mzvare Kadimaunga hello hello mzvare Kadimaunga ehe mungaenderere mberi tanzwa kuti pane tsamba kana kuti petition yanyorwa nebato renyu yanga iri tsamba yei uyezve mune zvamuri kutaura maakutaura here kuti MDC yava kuda kudyidzana navaMunangagwa neZANU PF mune ramangwana zviri kufamba sei
handizvoba tikazivisa zvakadaro tinenge tichitaura zvisizvo zvinodiwa nevanhu isu gwaro redu rataendesa nhasi repetitioni rine tandingati nhaurwa dzinokwana idzo shanu 5 dzatagara tanga tichitaura mazuva apfuura chekutanga inyaya yekuti tinoda kuti pave nemareforms ari political and institutional anosanganisira nyaya yemaelections kuti hatidi kuramba tichitenderera tichiita maelections anoramba achinzi abirirwa tichiita maelections anoita kuti vanhu vanoramba vachipokana nenyaya yekuti abuda akaita sei pane nyaya yekuti zvinhu zvakaiswa muconstitution ya2013 zvinongasanganisira maindependent institutions zvinosanganisira nyaya yematraditional leaders zvinosanganisira devolution zvese izvozvo tinoda kuti zvinge zvichiiswa pamutemo kuburikidza nekuti bumbiro remutemo iri riwanikwe richinzwikwa mumaact nezvimwe zvakasiyana siyana tine chechipiri chatiri kutaura nezvacho kana tichiti tinoda kuita nhaurwa nyaya yekuti upfumi hwenyika economy pamwe chete neugaro hwevanhu hwesocial agenda zvifambe zvakanaka tikutarisa kuti isusu panofanira kuva nemacroeconomic stability tinotarisira isusu kuti hurumende kana kuti vanhu vemuzimbabwe nekuti hurumende iripo izvezvi yakagadzwa nemunhu watisingabvume kuti akahwina election kana kuti akakunda musarudzo saka naizvozvo tikuti zvakafanana nekuti hatina hurumende saka ndokusaka zvinhu zvese izvi zvisiri kufamba chimwe chechitatu chatiri kutaura ndechekuti nyika yedu chaiyo chaiyo we need to start looking at the nation building national healing nereconciliation nyika yedu yagarisa nguva yakareba kune kupandukirana kwemarudzi nguva yakareba vanhu vachizvirinyirirana
kana nekurovana hapana nguva yakabogarwa pasi kuti zvinhu zvitaurwe vanhu vabudirane pachena pataurwe chokwadi pagadziriswe kuitira kuti tisandemberi semhuri imwe pazviri ike zvino tinongova nyika asi hatisi mhuri ndo chimwe chiri kutaurwa nevanhu vemdc nesu taka tichitaura tichifamba kudai tikuti aiwa pazvatiri kukumbira zvinonofanira kutaurwa ndizvo zvimwe zvezvinhu chechina tinoda kunotaura nyaya yekuti vamunangagwa sekutaura kwandamboita semunhu asina kukunda mutsarudzo havatambirike nedzimwe nyika naizvozvo kuti paitike reengagement nedzimwe muriwo dziri pasi rose zvinonetsa so reengagement the family of nations inofanira kuitwa nehurumende inenge ichitambirwa nevanhu vemuno kutanga tanga zvakare nedzimwe nyika dzakatipoteredza nepasi rose
tombokubatai ipapo muromo muzvare hello
tiri kutaura ndeyekuti
muzvare kademaunga
tinofunga kuti
hongu regai ndimbokubatai mbijana tine kola saka ndetoda kuti vapinde vamwe vanenge vada kutokubvunzaiwo mibvunzo
hallo
kola
yes hallo
ehe tiri kutaura nani taswera maswera sei
mutaura na edi
ehe mukoma edi muri kupi
ndine maonero angu akati siyanei nevari kutaura
ehe muri kupi mukoma edi
yes ndiri kusouth africa kueastern cape
taura izvenyu
allright chinhu chekutanga chandinoona ndechekuti vanhu vakavhota vango regai ndishandise vara rekuti regai ndishandise chirungu pandiri kuda kutaura apa I think the two political parties, ZANU-PF and MDC, they are holding the electorate hostage.
Why do you say that?
Nemhaka yekuti pari zvinezvi vanhu vari kutambudzika vanhu vakaedza kuvhotera ZANU-PF vamwe vakaedza kuvhotera MDC pakadiridzirwa maelections sekutaura kwavari kuita asi katoramba here takangomirira pakuti izvovo maelections aakabirwa maelections aakabirwa I think we should move forward because the same electorate iri kusasa iyoyi vachazoikambenera futi the same political parties vachazoenda futi kuvanhu vachida kuvakambenera kuti izvo vavavhotere after term of office iripo iyi yapera so ndiri kufunga kuti dai vari vatungamiriri vane vanhu at heart both parties vagara pasi kana vachida power sharing or whatever zvoitwa nekuti iye zvinezvi vanhu vari kumusha uko vari kutambudzika zvisingamboiti
makamirai muri ipapo mungadei pane zvamungada kubvunza here kuna muzvare kademaunga vemdc
ehe zviripo zvandoda kubvunza
taura izvoa
kuti iye zvinezvi takaona mupalamendi muchiitwa mhirizhonga vanhu vachinzi vabviswa nechisimba ivo vari kumbofungawo here kuti izvo iye zvinezvi vabva mukutaura kuti ivo havarekonaizi vamunangagwa semutungamiriri wenyika asi iyo seMDC ine maMP ayo akaitwa sworn in navamunangagwa vakabvumirei kuitwa sworn in nemunhu wavasingarekonaize so ndiri kuti inini vari kuhurumende iripo yavamunangagwa kana iri kunzi yakadira vasiri kuirekonaiza kosei vakabvuma kupinda mupalamendi vachiitwa sworn in nemunhu wavasingabvume vakapindurao here ipapo because kana vakapindura ipapo then toziva kuti chinangwa chavo ndecheii vangadai vakaramba kuitwa sworn in
muzvare kademaunga mhenu kana muripo kana pindurai
ende mubvunzo wavo ndaunzwa ndinoda kutanga nepakatangira kuti aiwa hatisi kupokana ivo neni kuti nyika inoda kufambirira mberi ndokusaka isusu sebato remdc tati nhasi aiwa tiri kufamba tichiratidzira nhau yedu ndeyekuti mazimbabwens anofanira kuti agare pasi pave nenhaurirano chatiri kuramba ndechekuti nhaurirano iyi ndeyekuti vanhu vangowana zvigaro hazvinei chekuita navachamisa semunhu akavhoterwa vari purezidendi nekuti dai zvakafamba zvakanaka ndivo vanofanira kunge vari purezidendi wenyika nokuti ndivo vakavhoterwa asi hazvinei nekuda kwavo chigaro zvine chekuita nemwoyo wavo unoda kuti ugaro hwevanhu hunake saka ndokusaka tafamba nhasi taratidzira saka chatinoda isusu sebato zvatiri kutaura zvandanga ndichitsanangura vasati vafona ndezvekuti tikuda kuti nyika ifambe mberi tigadzirise zvinhu zvandataura zviya pamubvunzo wavo vanonobvunzawo kuti sei takabvumira kuti maparliamentarians edu aende kuparliamendi sezvoti hatirekognize vamunangagwa ngavanzwisise nhau yekuti pariamendi yakazvimiririra yoga kana tichitaura taakutarisa hurumende tine pariamendi yakazvimirira yega legislation tine judiciary yakazvimirira yega tine executive yakazvimirira yega tichipinda muparliament isusu se MDC tine 28 seats dzatiri kupokana nadzo chete kuti maresults atakawana iko kwaasiriwo but kumwe kwese tikubvumirana nako vanhu vedu vakaenda kuparliament maresults ekwavakavhoterwa takaatambira ende inzvimbo yatinoziva kuti ndiko kunogadzirwa mitemo yenyika hatikwanise kuti titi vanhu vavo garai kumba nekuti hatii rekognizewa munangagwa tichienda kuexecutive ndiko kwatiine nyaya yekuti tiri kuti isusu aiwa kamaresults chaiwo chaiwo nao nhasi chaiwo nyange vabva kufona kuti tivabvunzetwa munangagwa vakawana ngana havazivi hapana anoziva vakangonziva hwina vakapiwa mapesenti akasiyana siyana zviri zvinhu zvanga zvabikirwa chatiine dambudziko nacho ihu president wava munangagwa mamwe emaMP avo chokwadi vakatovhoterwawo vakapinda muparliament kunze kwe28 asiri kuchallenge mumataredzi mhosva ende izvozvo zviri kufamba zvakadaro saka maMP edu acharamba achienda kuparliament chatiri kuda isusu ndechekuti vamunangagwa vasvike panguva yekuti vanobvuma kuti chokwadi sarudzo yaina kufamba mune zvakanaka naizvozvo vanhu vekuvakavhotera MDC kunyange nevanhu vavo vekuzanupf hapana ane chokwadi chekuti akahwina akahwina nengani kunyange isu tine zvakakwana umboo hatina kukwanisa kuwana nguva nekuti kukot kwacho zvakambunyikidzwa hatina kuwana nguva yakakwana yekuti tiraikidze kuti aiwa vachamisa vakahwina nepapapo saka naizvozvo tiri kuti ngapaite nhaurirano hatisi kuti isusu tinoda kuti tibva tati vamwe vaya hatichavatari aiwa tinoda kuti paitwe nhaurirano nokuti ndo maonero atikuona kuti nyika ingafambe kuenda kumberi paitwa nhaurirano pachazoitwa yatinoti transitional government or transitional authority inogadzirisa zvinhu zvese zvandambotaura zviya zviri four kusanganisira nyaya yemaelectoral reforms kusanganisira nyaya yekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu kuitira kuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi
tombokubatsai ipapo muzvare kademaunga
dambudziko nacho ndechekuti vezanupf vane humbimbi ndoga vane nharo vane panhu pavanoda kuramba vari vachingoti aiwa isu ndisu takahwina vonotora pfuti voshandisa masoja anofanira kuva masoja anochengetedza nyika kuti achengetedze bato ravo ivo chete nembavha dzavo dzinenge dzichiba
regai timbokubatsai ipapo muzvare kademaunga batsai ipapo mbijana tine mwe munyarikani wedu star we have I think one of our other guests
lapo vesizwa ngotsasana Maureen Kademaunga isiphathamandla seMDC khuluma ke ngokutshengisela kwalamuhla sesilomunye njalo umhlonitshwa wethu umsekeli wesikhulumeli seMDC elizweni lonke umnumzana Bekithemba nyathi ukuthi la sichasisele besimlindele ke uhlelo lonke lolu ukuthi la sichasisele ngesindebele ukuthi kwenzakaleni siyakwamukela kuhlelo umnumzana Mpofu. Yeah, liyangizwa Dr. Mpofu.
Yeah,
ungasichazela ukuthi wena ngombono wakho ngathi ukutshengisela kwalamhla kuphumelele yini injongo ifezekile.
Ukuphumelela kwalamhla uhambe kahle sibili abantu babuyile njalo thina ke sikukhangelele kakhulu ukuthi abantu babecelile bathi sisenza ama thank you rallies that siyenza kuma provinces bathi kanti njengoba sidubeka kangaka salivotela alikwanisi ukwenza okunye nje ukuthi lizame ukutshengisela lami ukuthi hhayi bo ihlupho leze esilazo lani liyazibona so i-demonstration ibingeyalokho ihambe kuhle ngoba le-partition siyihambisile anso ingene kiyo ngoba hhayi ugwalo lwangikhona lude kodwana okuningi kwangikhona bekungeyindaba zokuthi abantu bayadibeka lapha eZimbabwe ngakho thina njenge-MDC njengeibandla elimelela abantu bekumele sibone ukuthi senza into enjalo.
Yeah, lufundile ugalweleni lwe-petition kulokunye laphane umnumzana Chamisathi khona ngabe kufonywa uhulumende we-transitional or lingasichasisela lapho ukuthi kungabe kungukhulumende womanyano lo kumbe lithi ngabe kubunjwa upho uhulumende ukuthi alungisise ezomnotho welizwe.
U-transitional government ungena ngokuthi njengoba umama omunye eseke wakhuluma nje khathesi ukuthi nasikhangele ama-presidential elections ka-30 akula umuntu owanqobayo esingathi lo wanqoba ye ubaba uMnangagwa wahanjwa e-court iConcord yaseCity hayi yena okwakhathesa abantu but akula umuntu wanqobayo njengoba kunala muntu owanqobayo ngokubona kwethu ngoba iZack ayisahambisanga ama-documents okwakumele yawahambise ecourt kuConcord ngenxa yethu ayihambisanga ama-documents onalayo sosowacela ukuthi ewahambise ngoba yiwazayezatshengisa iyaphula amakhompyutha ukuthi umnumzana uNelson uwinile ngalokho thina lokho esithi umnumzana Mnangagwa kawinanga le election ngoba thina esilakho njengama-evidence esilawo atshengisele ukuthi kawinanga i-election njengalokho thina sibone ngani i-demonstration le iyenze incedile ukuthi khona lathi sihambise lezi zinto esiphambilini phezu kwalokhu abantu ade besicele khona ukuthi sikukhulume.
Ye, laphana nxa usithi ngakho owanqobayo uthongani njengoba sake sizwe ibandla le-MDC lisithi umnumzana Chamisa wanqoba.
Umnumzana Chamisa wanqoba ngalokho esasilakho thina i-evidence esasilayo. I-evidence yayikhona futhi lapho Zack esasilayo ngasikhathi bengathathi bekhashe ikhompyutha yabo yayitshengisa ukuthi khona umnumzana Chamisa ngaleso sikhathi wayele 2.6 million umnumzana Emmerson Mnangagwa wayele 2 million. Njengoba kwakunjalo bona babona ukuthi khona lapha thina sesizawina ama-election basekhashisa ikhompyutha. Ikhompyutha yakhona yes asiyifuna for i-evidence kuConcord manje akusabanganjalo ngoba bayalaba abezekho ukuthi behambelayo khona ngayo. Lakhathesi siyacela ukuthi khona beyilethe le computer nxa lizile umnumzana Chamisa ekhuluma ngale ku-inquiry ukhulume ngayo njalo wathi babekhiphe icomputer naleyo betshengisa abantu ukuthi khona yathi ivalwa ekumbikhasha yayime njani in terms of ama-figures. Ama-figures ethu la ma-figures ayekhona phana ayehambelana ayetshengisele ukuthi wawina. Ngithi khathesi ngisithi u-ED kwakhathesi yena wavunyelwa iConcord ukuthi ebe ngumongameli kodwana ukuwina kawinana.
Mm-hmm. Ye, ungasichazisela-ke ngolimi lesiNgisi ukuthi what's your next step now since you have written to the AU, to the SADC and to President Mnangagwa? Are you waiting for the replies, and if they don't come according to how you want it, what are you going to do next as the party?
In as far as we're concerned, because now what we've done is to petition all these authoritative organizations, and we have done what the people asked us to do. If we then don't get a response as a leadership, we're going to sit down and review, obviously, the demo itself, the responses or the non-responses that we get. And we ask people, because we are a people's party, we'll go back to the people again and ask them what they feel we should do. The National Council of the MDC has actually given us an open mandate to say that if this demo itself, which was the initial start of our, and also where we're supposed to actually air our views, does not yield the results that we require, then we are going to roll over more demos in the future, possibly at the beginning of next year.
Okay, thank you very much.
To the gate, Mbuyenda, kuna mzare kadema unga kana muri panare, pane vangu vari kunyora pana patina, mkoma, vanyora pana pa Wellington, Takaza.
Yeah, libe libambile, tuingwe ni Dr. Mpofu, nyaguzo kuluma, suza pendo kako.
Tina Wellington, Takaza, anyora kuti demo ii kupeza nguva uko. Ndoso, vanyora pana pa Facebook, pedu, pevio, shona. Mzare kadema unga, chicha mchaita uye zve makatarisira kuti inguva iyi yamuri kupa vamanyorera mapetition aya kuti muzoziva zvekuita. Alo, muzvare kademaunga?
Ndilidia ari kutaura, makadi zvenyu?
Sister Lydia, okay. Pana Lydia Chigutsa. Pindai muchirongwa tinzwe. Taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi?
Tiri kufara nezvaitwa zuva ranhasi kuti zvaitwa murunyararo. Asi dambudziko riripo nyika ngaigadzirwe murunyararo, vanhu vanga vabatane murunyararo. zvakaitika last time zvokuti tovhotwa masoja ouraya vanhu instead yekuti vaprotekte vanhu ndovouraya vanhu. After that nyaya yacho haina kwayakaenda ikangobva yangonyararwa ende vanhu vacho vachizivikanwa. Nhasi motiisira mutemo wekuti mwana kana akaroorwa ari under age anofanira kusungwa murume. Ko vakauraya ava vanhu vanhu vese vakawanda vatakaona vachifa vachidoropa rakadeuka, mhosva yacho yakatongwa nani, yakaperera kupi? Saka nyika yacho inotaka sei? Nyika kuti inzi nyika ndisu vanhu. Kana vanhu tisimo munyika hapana nyika. Saka kureva kutoti Zimbabwe ndisu vanhu, kwete kuti Zimbabwe ndezanupf chete. Haziiti izvozvo. Ende vakaba futi mavhoti zviri pachena zvatikaona, vakaba mavhoti. Saka nyika yacho inonaka sei? Kana vasingati makuti maelections aitwa muZimbabwe, ngavagare vangotaura chokwadi kuti maelections haasi kubiwa, nokuti kuwaisa time dzevanhu. After that votaura shiti pavanhu futi. Zvese zvavari kuita maZanupf umomo ndo makazara mhondi dzese mbavha dzese ndomadziri moma vasunge futi vanhu vari kuda kutea vanhu vanozviitira
tunhuvasisilidia chibutsa
halloengesa musilidiasilidia
regai ndimbokubatai muromo ipapo. Hatikurudzire hedu kunyombana kunyange musingatsigire rimwe bato. Hatikurudzire kunyombana.
Tiri kurwadziwa, tiri kuno kusouth africa tiri kurwadziwa, tiri kushandiswa, that's why tiri kuchema.
Aiwa ndizvozvo, kuchema munokwanisa kuchema asi kunyombana hatibvumidzi. Pana muzvare kademaunga, hallo, pana muzvare kademaunga vemdc vari pano, pamwe pane zvamungadawo kutaura navo. Mumbonesana batai makadaro. Muzvare kademaunga muripo here? Hallo.
Ndaure nava. Hallo, ndokunzwai?
Hallo. Yes, muzvare kademaunga vapo panhare. Taurai zvenyu Sisilidia.
Sisilidia makadinei?
Taurai henyu Sisilidia.
Inini handina saidi randiri. Asi kuti tiri kuda kuita igadzirwe murunyararo, pasina ropa rinodeuka. Vavega kutotitira mitemo yekuti hanzi munhu kana akazoroora mwana ari under age anofanira kuri kupfungwa. Kwava vakaurawa zvakauruma zviri pachena zvinozivikanwa kuti vanhu vemutemo ndovakauraya vanhu. Ropa racho rakaenda kupi? Mhosva yacho yakatongwa nani? Yakaperera kupi mhosva iyoyo? Ko vacho vakadeukirwa neropa vari kupi? Vari kufungeiwo nezvavo? Chii chavaka vakavaitira wokuti vakarasikirwa nehama dzavo? Yakuti nezvinhu zviri kuitika muZimbabwe handina saidi randira, handina kwandi kusapota, asipi nyika ngaigadzirwe inake kwete kuda kupa mai mavhoti emunhu anenge awira. Saka nyika icho inonaka sei? Kana vati no maelections is no, togara taziva muZimbabwe kuti hamuna maelections, kwete kuwaisa time yedu.
Saka pane zvamaa muri kuda here kutaura na muzvare kademaunga vasati tisati taakudonhedzai? Pane zvamaa muri kuda kubvunza muzvare kademaunga here vanga vari kuratidzira kwanga kuri kuitika uku?
Izvo tazvisarira bhodzi zvaitwa murunyara. Zvakanaka izvozvo, ende ngavarambe vachikondinya kutamu nyaya yagadziri munhu zvanyatsokunaka. Izvo tiri kutaura kudai tine shungu pamatama, tototya kudzoka kumisha. Takasiya vana izvezvi, vana vakuita kungenherera, tototya kudzoka kumusha ikoko, tototya kutouya kutozourawo hozi masoja acho ndo ari kuuraya vanhu.
Muzvare kademaunga, pindura yenyu Sisilidia.
Aiwa, tinotenda Sisilidia nerutsigiro rwamunotipa kunyange mati hamuna henyu kwamakarerekera, asi iko kukurudzira kwamuri kuita kuti tinofanira kuramba tichiratidzira nekukurudzira kuti pave nenhaurirano kuti Zimbabwe ifambe mberi, tinozvigamuchira. Chandingangoda kutaura ndechekuti isusu sebato hatina kufara nezvakaitika musi waAugust nekuurayiwa kwakaita vana veZimbabwe vakafa vachiitwa zvitiyaniso zvenyika nevanhu vanenge
vachiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
asi zvakare ndingangoti mutemo wekuti wamuri kuramba muchi shoropodza wekuti vana vari pasi pezera rekurohwa kana vachinge varohwa vana vafanire kusungwa isusu sebato tino bvuma kuti vana vari pasi pezera rekuroorwa kana kuti vasati vabva zera havafanire kupinda muwanano. Saka naizvozvo ndinongofunga kuti ipapo tatisiyane izvishoma, tinoda kuti tichengetedze utano nekukura kwevana vedu. Asi hazvo ndinobvumirana nemi zvimwe zvizhinji zvamataura, ende tinotenda nerukurudziro rwamuri kutipa. Ende zvambobvunzwa nemumwe mutauriri atanga kukurukura neni zvekuti tiri kuzodini kana tapedza chikamu chatatanga ichi, ndofunga president wenyika vachamisa pavataura masikati anhasi vatsanangura nyaya yekuti aiwa iri ndodanho rekutanga. Taendesa tsamba yedu petition kuparliament, taendesa kuna president wezanup f vamunangagwa, tikaendesa kusadic, tikaendesa kuau. Tine vimbo yekuti sadic neau vanhu vanomiririra zvido zvemhuri dzemuafrica manations emuafrica. Naizvozvo tinotarisira kuti vachatarisa nyaya iyi vasina divi ravakarerekera. Zvakare tinobatana nekomisheni yabva kuitwa ya 1 August. Ndofunga zvakarakidzwa pachena naonarable Tendaibiti pamwe chete napresidendi vakasarudzwa nevanhu, presidendi vevanhu vakasarudzwa muswa muna July, kuti Zimbabwe yava nenguva zhinji vanhu vachishungurudzana nenyaya dzemhirizhonga. Saka izvozvo zvinofanira kuti zvimire. Ndinofunga kuti vanhu vari mu nharaunda yesadic nenharaunda yeau zvinhu zvavanotorawo neudzamu hwakanyanya, naizvozvo vachava nenguva yekuzvinzvera vozvodzokawo kwatiri. Kana zvisina kufamba sekudaro sekutaurwa kwazvaita, yatatanga nayo nhasi yatanga tichiiti national demonstration, hatiri kunopinda kana iyi isina kunge tisina kunge tawana nhinduro yati kutarisira kuti inoita kuti nyika ifambe zvakanaka, vanhu vezimbabwe vagare muushe nemukaka. Tinoona sekuti tichatanga atinoti manationwide demonstrations, masatanga nenational demonstration yaitwa muHarare chete, tichienda
panapoanationwide
demonstrations, nekuti kwese kwafamba president Chamisa vachiisa atingati mathank you rallies atanga tichitenda vatsigiri vedu, kune izwi rimwe chete.
Muzvare Kadimaunga, regai timbokubatai ipapo nguva yedu yakudyanana.
Ando mafambiro atichaita tichienda kumberi.
Ehe, batai yenyu makadaro.
Yes, sizacela kuti laye uDr Mpofu umsekeli wesikhulumeli seMDC aphosele elakhe. Mr Mpofu, ungasitshela ukuthi lina lanxa lisola okwenzakala elizweni, kuyini lina elikulethayo etafuleni, lina belifuna kwenziweni ikakhulu ngokuswelakala kwemali lokwenzakalayo khathesi?
I-document leliyana esilihambisileyo belitho izinto ezihlanu. Okokuqala, ukuthi besicela ukuthi i-2% transfer tax leyo imiswe ngoba isihlukuluza abantu abaningi. Befuna futhi ukuthi ngona kuchithwe i-bond ngoba i-bond note khathesi ayisasebenzi, and ama-transfers bayasenziwa nge-RTGS asebenzi njalo asomali. Njengalokho besicela lapho kumiswe. Besitshilo njalo ukuthi ngona besicela ukuthi ngona i-duty ukuthi ingabhadalwa ngama-US dollars ngoba abantu abeZimbabwe lapha ababhadalwa ngama-US dollars. Nxa wena ubhadalwa ngebhondi kumbe i-RTGS uyayithatha ngaphi i-US dollar? Ngoba ungahamba uyayithenga uyabusuwephula umthetho na. Ngakho asiboni ukuthi ngikhona abakuthatha ngaphi ukuthi ngikhona bethi abantu bebhadale izinto ngama-US dollar. Besikhangelele ngezinto ezinjalo le nhlalakahle yabantu ukuthi ngikhona ama-chemist engabhadalisi abantu ngama-US dollar.
Amakhemisi
ayakhala ukuthi khona abhadalisa ngama-US dollar ngenxa yokuthi bathenge
imithi ngama-US dollar. Kodwa isikhathi asenele ukuthi sikhulume konke kwenele. Sibongile kakhulu.
Bengicela ukukhuluma okukodwa nje kuphela.
Ye, ungaqhubeka 5 seconds.
Ye, kulona umzana lapha kade ekhuluma esithi indaba kaVuma usoya ini ngumnangagwa. I-parliament kayisoya ini ngumnangagwa. Isoya ini ngu-clerk of parliament according to ilokuzeni ama rules
ngithemba uzwile. Siyambonga uDr Bekithemba Mpofu-ke ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Thank you very much to Maureen Kademaunga of the MDC, who was also our guest, and all our listeners who were here. Tarisai Bangure, thank you. Jason Banda, thank you for following us, and everybody. I'm Marvelous Mtanganya, who are in Washington. Let's meet again next week.